Manera kana kamuriye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Maniro akanaka vatereri tinosangana zvakare maniro anhasi uri musi wechitatu gunyana 27 2023. Makateerera ku Studio 7 nepenyu renyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. SADC yoita musangano wetroika wekuzeya nyaya yeZimbabwe nedzimwe nyika dzina kugadzikana mudunhu. Chirwere chekorera choramba chipararira nekuuraya vanhu munyika. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vadoma gweta guru rehurumende idzva. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika muZambia raburitsa mashoko ekuti mutungamiri wenyika iyi vaHakainde Hichilema nhasi masikati vaita musangano padandemutande weTroika nevatungamiri vedzimwe nyika dzemudunhu. Vamwe vatungamiri vapinda musangano uyu vanosanganisira mutungamiri wenyika yeTanzania Amai Samia Suluhu Hassan, mutungamiri wenyika yeNamibia vaGottfried Genkob, uye mutungamiri weDRC vaFelix Tshisekedi. Kunze kwekuzeya nyaya yesarudzo dzemuZimbabwe, musangano uyu unonzi wazeyawo nyaya yekusagadzikana kwezvinhu muDRC. Vaongorori vesarudzo veSADC vakati Zimbabwe Electoral Commission yakakundikana kuita sarudzo zvinotarisirwa. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata muzvinafundo Riki Mkonza vanodzidzisa patswane University of Technology. Tikatanga nekuvabvunza maonero avo pane musangano weTroika weSADC uyo.
Ndinoona sekuti SADC Troika iri kutora nyaya yeZimbabwe zvakadzama. Iri kutoikoshesa nyaya yeZimbabwe zvekuti havasi kungoita zviya zvekuitaira pasi pekabeti. Vari kutoda kutoona kutoti zvinhu zvinogona kugadzirisika pane zvisina kufamba zvakanaka zvinenge zvagadzirisika.
Asi takambonzwa vamwe muhurumende yeZimbabwe vachiti haivhiiwe. Apa tiri kuona SADC inenge iri kuti ngaivhiiwe. Zvinosiya ukama hweZimbabwe neZambia semuenzaniso huri papi chaizvo?
Ukama hweZimbabwe neZambia zviri kuratidza kuti hauna kunyatsomira zvakanaka ende zvinenge zviri kutoenderera mberi. Nekuti vanotungamira Troika yeSADC ndi president wekuZambia chaita kuti vatendere kuti nyaya iyi iiswe mugango kureva kuti vane zvavanofunga kuti zvinoda kungotaurwa. Izvo zvisiri kudiwa nevakuru vekuZimbabwe vari kuda kuti ayo zvitongonzaiwa zvakapfuura zvozoonekwa gore rinouya pavari kutarisira kuti Zimbabwe inenge yava sachigaro wesangano reSADC. Saka izvozvi zviri kutotiratidza kuti pane kukandirana kwezvibhakira kwakavanda pakati penyika mbiri.
Ko tikatarisawo iyo nyaya yesarudzo mudunhu reSADC, sei zvakakosha kuti paitwe sarudzo dzakachena muzvinafundo?
Kuitwa kwesarudzo dzakachena muSADC kunobatsira kuti nyika idzodzo dziwane hwaro hwakasimba panyaya yekuzvitonga. Nekuti pakaita sarudzo dzinokunyunyuta kwevamwe mukati menyika imwe neimwe muSADC zvinokonzera kuti pasaite kugarisana zvakanaka, hurumende isatendwe nezvimwe zvakadaro. Asi chimwe zvakare chakakosha pakuita sarudzo dzakanaka ndechekuti hurumende inobuda musarudzo dzinenge dzaitwa zvakanaka hurumende inotambirika. Hurumende ikabuda sabzwa zvakanaka zvinoita kuti kunyange zveupfumi neugaro wevanhu zviitewo zvakanaka. Nekuti pasina kugadzirisa zvematongerwo enyika zvinosanganisira nyaya yekuita sarudzo zvakanaka, zveupfumi neugaro wevanhu hazviiti zvakanaka. Tinoziva kuti kuZimbabwe takazviona mwenzaniso watinogona kutarisa toona kuti kana pasina kuitwa sarudzo zvakanaka, pasina utongi hwakanaka, zveupfumi zvinobva zvaendawo kumawere, ugaro wevanhu hunobva waendawo kumawere. Tinoziva kuti kana nyika ikasaita sarudzo dzakanaka, hurumende inobuda ipapo inoita kuti hurumende ine maperembudzi yekuti hapana ani nani anoda kuenda paidyo nayo.
Takaonawo vamunangagwa vachiita misangano nevamwe vatungamiri vemusadhaki kumucheto wemusangano mukuru weUnited Nations General Assembly, nezuro darirawo remakurukota rikati vaitsanangura kuti sarudzo dzemuZimbabwe dzakafamba zvakanaka. Pane chingabudi here kubva kusadhaki kana vamunangagwa vatotaura nevamwe vacho musangano mukuru usati waitwa?
Tinganyasobuda chaicho chaicho panogona kusaita chakanyanya, asi iyo nyaya yekuti sarudzo dzemuZimbabwe dzinoramba dzichitaurwa nezvadzo, pachibudiswa nyaya dzekuti hadzina kunyatsofamba zvakanaka, nekuti ndo zvakataurwa kane ripoti. Zvine kakunyadzisa kazvinoita Zimbabwe zvekuti panogona kusabuda pada zvaazvichidiwa nemapato anopikisa zvekuti paitwe sarudzo itsva.
Muzvinafundo Ricky Mukonza vanodzidzisa paTswane University of Technology, vanga vachitaura vari parunare kuPretoria, South Africa. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nasi vadoma vamwe vanhu pazvigaro zvepamusoro-soro muhurumende. Amai Virginia Mabhiza ndivo vave gweta guru rehurumende kana kuti Attorney General kutanga musi wa 1 Mbudzi. VaMike Madiro ndivo vanenge vava sachigaro weNational Railways of Zimbabwe, National Railways of Zimbabwe Limited Board, vari kubva vatanga basa iko zvino. Dr. Agnes Mahomba vanzi ndivo vanenge vari chimwe chipangamazano chavamunangagwa nedare ravo remakurukota panyaya dzezveutano. VaJoram Gumbo vanzivo vanenge vari chimwe chipangamazano chavamunangagwa vachiona kuti mabasa ehurumende ari kuitwa nemazvo. Chirwere chekorera chakauraya vanhu vana nezuro uye chave kutyirwa kuti chichakanganisa vana kunyora bvunzo sezvo chopararirawo muzvikoro. Mutori wenhau Godfrey Mutimba anotipanya inotevera.
Mashoko akabudiswa nebazi rezveutano, vanhu 65 nevashanu vakabatwa nechirwere ichi nezuro munyika munzvimbo dzakaita seBuhera, Bikita, Zaka, Mutare neMhondorongezi. Mumwe mubereki wekanyahunda kuBikita vakurai mazambani vanoti vana vechikoro vakawanda vari kubatwa nezvirwere zvemanyoka munharaunda mavo.
Takutyira isusu kuti vana vedu vangangokanganisika nekuda kwedenda rirapinda muchikoro. Katachitotarisira kuti kana zvaachibvira hurumende yakurumidza kutora way forward, kuti kana zvichibvira vana vatombodzoka kubva kuchikoro, because hatisi kuona vana vedu vasiri safe. Ndo paakunetsa ipapo kuti vamwe vacho vari kukomplaina nenyaya yemudumbu uye vari kuita manyoka uye vakatarisa nekunyora bvunzo. Saka tavawaridzi manje kuti tiziva kuti tobuda nepat.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rotiers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vati hurumende inofanira kuwanisa vana mvura yakachena muzvikoro.
Tiri kuchema vana vaviri vakaparasikirwa neupenyu kuBuhera Central edenda rekorera. Zvimwe zvino zvinosuwisa kuti muna 21st century tiri kurasikirwa upenyu wevana nedambudziko iri. Tinokurudzira kuti zvikoro zvinenge zvawanikwa zvine denda iri zvisina mvura nezvimwe zvakadaro zvimbotivharwei kwechinguva chidoko, hurumende ichimhanya-mhanya kuisa mabhohozi.
Chirwere ichi chinogona kukanganisa kunyorwa kwebvunzo dzegrade 7 idzo dzakatanga svondo rino uye dzefomu 4 nefomu 6 dzisati dzatanga. Mutauriri webazi redzidzo yepasi vataungana ndoro vati bazi ravo ririkushanda nebazi rezveutano kudzivirira kupararira kwechirwere ichi muzvikoro.
Taona kuti pane pakuda kuita kupararira denda rekorera iri, tinobatana nevebazi rezveutano kuti tidzivirire kupararira kwedenda rekorera. Kolera iya haizi kuti inowanikwa muzvikoro medu, inokwanisa kunge yabva munharaunda youya muzvikoro medu, kwete kuti muzvikoro medu mune musina utsanana. Zvikoro zvedu zvine utsanana wakanaka.
Mutauriri webazi rezveutano vaDonald Mujiri vati hurumende yakatoendesa nyanzvi munzvimbo dzine dambudziko iri.
Chekutanga ndechekuti hurumende iri pamusoro pezvose. Ndingati atumira nyanzvi dzavo dzokuenda kuprovhinsi vachibatana neveprovhinsi vachiona vamiriri vakaita chirwere ikoko. Outbreak hurumende yagara ichiita atoimamo yekubatsira kune dzimwe nzvimbo dzisingasvikiki nedzimotokari, but however kune dzinosvikika kwese vanenge variko.
Nyanzvi munyaya dzezveutano vari Chiremba vaFinias Makurira, avo vane chipatara chavo chinonzi Makurira Memorial Hospital muMasvingo, vati hurumende inofanira kuwedzera zvirongwa zvekudzidzisa vanhu kuti vashambidzike nekuchengetedza utano hwavo.
Uyezve kana tobika chikafu chedu tirikuchibika chaizvo chaizvo chinyatsoipa here? Tirikushandisa mvura kwayo kwayo here? And one of the best ways yekuuraya chinokonzeresa cholera is just to boil our water supply.
Chirwere chekorera chinopararira kubudikidza nekudya chikafu chine utachiwana kana kuti bacteria, nekunwa mvura isina kuchena, kudya zvisina kubikwa zvakanaka kune dambudziko zvakare. Anenge abatwa nechirwere ichi anoita manyoka, kunzwa kuneta, kuda kurutsa, kuperedzeka muviri uye kunzwa nyota zvakanyanya. Vanhu vanokurudzirwa kuenda kuchipatara nekukasika. Hurumende inoti vanhu 90 nevasere kana kuti 98 vafa kubva zvakatanga kupararira chirwere ichi muna kukadzi kuchegutu. Ndakamira Studio 7 muMasvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Rimwe sangano rine mukurumbira zvikuru pasi rose munyaya dzekurwira kodzero dzevanhu reFrederick Newman Foundation for Freedom rinoti radoma chizvarwa cheZimbabwe uye ari munyori wemabhuku Tsitsi Dangarembwa kuti apiwe mubairo wepamusorosoro weAfrica Freedom Prize. Sangano iri rinoti Dangarembwa apiwa mubairo uyu nekuda nekurwira kwaari kuita kodzero dzevanhu muZimbabwe uye kuona kuti vanhu havambunyikidzwe. Akambosungwawo muHarare achiratidzira. Dangarembwa akanyora mabhuku anosanganisira rinonzi Nervous Condition uye akanyorawo firimu rakaita Mukurumbira zvikuru makore adarika rinonzi Neria. Chirwere chegomarara revarume chinozikanwa nekuti prostate cancer chakomba munyika apo vazhinji vari kuongorora kana kuti kucherechedza mwedzi unotarisa nezvechirwere ichi unova mwedzi uno waGunyana. Mutoreri wenhau Jeffrey Moyo anotipanya inotevera.
Mukuru anoona nezvetsvakiridzo musangano reCancer Association of Zimbabwe valavhumo Makurirofa vanoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanya.
Kana tichitarira mutsvagurudzo dzinoitwa nevebazi rezveZimbabwe National Cancer Registry, tinoona kuti pauwandu hwevanhu vakabatwa necancer mugore ra2018 zvikamu 11 kubva muzana vakanga vane dambudziko reprostate cancer. Saka tinoona kuti dambudziko riri kukura, uye tichitarisazve futi vanhu vari kufa negomarara munyika meri muno muZimbabwe, tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kufa negomarara zvikamu 10 kubva muzana.
Muzare Michel Madzudzo, vanova nyanzvi mukuvheneka varwere regomarara repatsika rudzi uye vari mukuru wesangano reTalk Cancer Zimbabwe, vanoti gomarara iri nderimwe riri kuuraya vanhu vakawanda.
Manamba acho evanu wakita prostate cancer. Akada kuti wandei. Tikatasati muno munyika yedu yeZimbabwe. Kumarara riripe kutanga ndirese vaiko cancer rinobata madzimai. Kuchiterwa nerezamu rinobata madzimai zvekare. Asi prostate cancer inoteerawo ndogomarara ririkunyanyobata vanhu vechirume.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora avo vachangodoma kupinda mudare remakurukota vanoti vachiri kusumwa nezvipangamazano mubazi ravo nezvedambudziko iri. Mumwe chiremba, Dr. Joseph Shiripanyanga, vanoti gomarara repasikarudzi kana kuti prostate cancer rakanyanya kuvanhu vatema.
Prostate cancer generally tinotiko vanhu vatema yakati wandei kudarika kuvarungu nevamwe vanhu vemamwe marudzi. Saka vanhu vatema ndivo vanobatwa neprostate cancer kunyanyanyanya. Munomu muZimbabwe tinoona kuti makesi ari kuwanda, kwete kuti iwo pachavo makesi ari kunowanda isach, asi nhaya yokuti vanhu vakwanisa kuenda kuzvipatara, vanhu vazhinji tichakuita maawareness programs vanhu vakuzva kuti unotestwa prostate cancer.
VaGeorge Gwatiringa avo vanoti vava nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe yokuzvarwa vanoti vakamborwara negomarara iri muna 2016 vakarapwa kuchipatara zvikaita sevapora, asi gomarara iri rakazovadzokera futi pasina nguva vachizopedzisira varapwa nemiti yechivanhu vakapora.
Gore rinoi prostate cancer yakandishanyira zvekare, ndikaenda kuna Dr. Mahed anonzi Simon ndopandakarahwa cancer. So far iye zvino cancer yangu yakapera. The best solution yokuti urakwe prostate cancer unofanira kuenda kuna ana Dr. Mahed, kuma Dr. echirungu. Ukangopedza pirisi one day mangwana inenge yakatokubata.
Asi vamwe vana chiremba vakaita saDr. Shiripanyanga havabvumirani nepfungwa yekuti mishonga yechivanhu inopedza gomarara repasikarudzi.
Hanisana mboona munhu mumwe chete zvake akarapwa nemahebs akapora. Vazhinji tinoona anouya tikavabata prostate cancer ndaamboenda kudzinanga kana kumahebs kana kumaprofita chaivo emachechi aya, vanozodzoka yaspreada yawes. Saka tikurudzire vanhu kuti kana takubata prostate cancer mumbotambisa nguva muchiita zvemahebs kana zvenganga kana zvimwe zvakadaro.
Kudzivirira chirwere ichi, vana chiremba vanokurudzira varume zvikuru vari pakati pamakore makumi matanhatu kusvika pamakore makumi manomwe nemana kana kuti 60 to 74 years kuti vavhenekwe vachiti ndivo vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere. Vana chiremba vanoti zvinonetsa kuziva kuti wabatwa nechirwere ichi, nekudaro zvakakosha kuti munhu apote achivhenekwa kamwe chete pagore. Dzimwe nguva munhu anenge abatwa nechirwere ichi anotadza kurasa mvura zvakanaka kana kuti inenge iine ropa uye isirwadza. Asi varume vakawanda vanotadza kurasa mvura zvakanaka vanonzi vanenge vasina chirwere ichi. Munhu anonziwo anenge achinzwa kuneta nguva zhinji uye chirwere ichi chinotenderera mumuri. Gomarara rinonzi rikazobatwa rakomba, mukana wokupora unenge wave pazvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana chete kana 32%. Ndakamera Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vadoma chikwata chezvipanga mazano chavo mukudyidzana nezvizvarwa zveAfrica zviri muAmerica, kana kuti President's Advisory Council on African Diaspora Engagement muAmerica. Reverend Dr. Sylvester Scott Beeman ndivo vanenge varisa chigaro wekanzuru iyi, iyo ine vanhu gumi nevaviri. Vatema vari muAmerica vanosanganisirawo vamwe vakauya senhapwa mumakore adarika kana kuti munguva yeslave trade. Vamwe vari muchikwata chadomwa navaBiden vanosanganisira vatambi vemabhizimisi vari mubazi redzidzo vezvitendero nevamwe. Mukuzeya kukosha kwekanzuru iyi, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinoshanda muAmerica, chiremba Dr. Simbiso Ranga.
Zvatinoziva kune maissues ezvinhu zvakaita sehealthcare, zvinoti tinoda rubatsiro sometimes, or ivo vanodawo kuwana rubatsiro on some conditions, medical conditions for instance. Tinoziva pakaita dambudziko renhomba nguva yeCovid. Izvozvo zvaida kuti vanhu vanyatsonzwisisa kuti chiri kuitika kuAfrica chiinyi, hurumende yekuno kuinzwisise, such that pavanozotibatsira kana pavanozoita intervene vanenge vachinzwisisa kuti zvakamira sei, vachinzwa neve kuno wakakurira kuno kana wakazvarwa sei kuZimbabwe. What it means is that zvinenge zvichiitika kumba isusu zvizvarwa zvekumba kuZimbabwe, for instance, tinenge tichinyatsawo zvinzwisisa such that tikagara pasi nedzihurumende sehurumende yekuAmerica. Tinobatsira munhu wese kuti titsanangure kunzwisisa kwatinoita zviri kuitika nokuti tobatsirana sei.
Imwe nyaya inotinetsei muAmerica nderusa rwaganda kana kuti racism. Imi munoshanda muno, zvinhu zvamunombosangana nazvo here?
Icho kwadi kuti rusa rwaganda ruripo muno muAmerica, ruriko kuZimbabwe, ruriko kuAfrica, ruriko kuAsia. Idambudziko ratinofanira kuti ripere. Patinoshanda mumabasa omu unosangana nevamwe wekuti havanyatsokunzwisisa kuti ganda harinei nechekuita nekuti munhu anogona basa here, munhu anokutreata sei here kwese kwaunenge uchishanda kana uchibatsirwa kushanda. Ndinopinda mune zvimwe zvipatara, unonzwa vamwe varwere vari kuti inini handisi kuda kurapwa nachiremba wechitema. Asi kana chiremba wechitema ari ane ruzivo wakadarika vachena panguva iyoyo, munhu iyeye anenge atovapa disadvantage. Nokuti haachawane rubatsiro nenguva yakakwana kuti atsvage womuchena waari kuda pamwe chichatora nguva yakati rebei. Saka idambudziko riripo ratinofanira kuramba tichigadzisa kuti ripere, kwete kuZimbabwe here, kuSouth Africa here, ndekuno kuAmerica here. Harisi chinhu chatinofanira kuita move beyond skin color.
Tichitarisa mubazi ramuriri rezveutano, zvii zvamungadawo kuti zvinge zvichikwanisa kuti zvikwanisike kuburikidza nemakanzuro akadai tichitarisa nyika yakaita seZimbabwe?
Zvandingataura ndezvekuti kunoku kune matechnologies akawanda, mishonga yakawanda inooriginatwa kunoku kuAmerica, for instance. Matechnology tetaura zvinhu zvakaita semaelectronic medical records kana even maadvanced research zvegenetics and the like, zvinhu zvinowanza kutanga kuno kuona kuti vari pamberi. Saka chatinenge tichitarisira ndechekuti makanzuro akaita sethis advisory council iite look into yatingati iyo technology transfer, for instance, in terms of zvinhu zvehealth care. How can they technology ya develop kuno kuAmerica be deployed in Zimbabwe, for instance, kuti tikwanise kurapa zvimwe zvirwere? Ivo vanenge vachidzidza kuti zvirwere zvinofamba sei kuZimbabwe, zvichabatsira kuti vakwanise kurapa vanhu vavowo kuno, but isusu tichibenefita in terms of ma technological advancement research dzinenge dziri kuitwa, and isusuwo we initiate ma research kunana Zimbabwe ikoko, tobatsirwa nevanhu vekuno vamwe vakadzidza vanenge vane advanced knowledge, so that we transfer that knowledge to benefit our own people in Zimbabwe.
Dr. Simbiso Ranga vachitaura vari parunare kuNorth Carolina muno muAmerica.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano reWorld Health Organization kana kuti WHO riri kukurudzira zvikoro kuti zvichengetedze vana kubva mukukanganiswa nekuputwa kwefodya. Fodya inonzi iri kuuraya vanhu vanodarika mamiriyoni masere gore rega rega, vakawanda vavo vachibva munyika dzichiri kubudirira nedzimwe dziri pakati nepakati. muchirongwa chedu chatino taura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika vanhu vatatu kusanganisira mwana ane makore mashanu vakafa vamwe vanodarika churu vakasara vasina pekugara mushure mekutsva kwedzimba dzavo nemugovera manheru nemoto wakaparadza nzvimbo inogara vanhu zviri kunze kwemitemo yeSymmetry View iri kuPretoria East muSouth Africa Mumwe akawirwa nedambudziko iri chizvarwa cheZimbabwe vamugano mugano ngatinzwei hurukuro yavaita najonga kandemiri westudio 7
takaita pedza kudya tsadza mapasi 8 tinguva dziya dzekutanga kupita kubva pa katika mudzawo taanozva vanhu vakushevedzera kuti moto 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 wakabva ngokumativi ekumakamba kuistet kati kune makuva ariko ikoko hatitiziva kuti moto wakabva kumakuva kana kuti moto wakabva paibika vanheri but nguva dzanga dzatanga dzaenda hatitiziva kuti moto wakatifamba sei munhu wese ari mamapeza kuti moto wakabva ngokumaistet kumakuva kungezvangetara munhu wese hatitiziva kuti munhu wakatisa kana kuti kati munhu wese urimomaazivi
saka imi mutsaona iyoyi makarasikirwa nezvinhu zvakadii
takarasikirwa zvinhu zvakawanda zve mari dzakatsva hembe dzakatsva poto dzakatsva tikati zvinhu zvese zvinonga zvirimumba zvakatsakatika kutotanga zvinowaniso
munofunga kuti moto uyu wakaparadza dzimba dzakawanda zvakadii
dzimba dzakaparadza nekuwa dzese dzakaparadza tikati dzimba dzakasara i40 pandau inogara vanhu vakawanda pazvinji dzakasara imba dzisvika kana kuma4 dzimwe dzese dzakatsva
saka nzvimbo iyoyi munofunga kuti munogara mumuri wangani
handizi kunyeya pamakawanda vakawanda vanhu vanhu varimo vakawandisa zvako zvako vakawandisa ngokuti tiri mixin vakawanda ndokutozoti vanhu vangani vari muno
saka mushure mekunge moto uyu waitika makazoita sei
takatisi moto uchitouya uku takatora zvinhuwo zvatakakwanisa kutora anotangotovo hembeo zvekutoma ngativano kupfeka takatiza tichienda kumashopu so takatoenda kutondoenda kushopu stret munhu wese wakaenda kushopu kumona tibva tandoungana ikoko zvakaedza moto wakatanga nanhanhi kwazopera kumapasi 2 mafungu patakapinda katindogara futi tichitanga kucherachera zvimakomba atabati ndokataazoenda kunditema zvimatanda titanga tifuti kukwakwatidza wanda futi kugara paredi atondotitatsvaga basa tidzoka futi panzvimbo ipapo sezvatinongoita kunoko
zvipingidzo zvipi zvamakasangana nazvo mushure mekutsvirwa nedzimba
mabasa takatofuna kumabasa kuti hatisikuyako because tambogadzira pokudi pokugara hatina kutenda kumabasa hatiotanga kuenda nhasi
muri kuwanawo rubatsiro here kubva kune hurumende kana ingava yekanzuru yepretoria kana vamwe vari kubatsirai
paripo murungu uri kutibatsira tiziva kuti government kanti chii asi kuti unonamata kana murupi ndotibatsira vakatotibatsira kutanga nesandi kutipa vanhu chikafu sadza ndokavanoenda kundoikoko tabva kumabasa ndokatitenda ikoko tondopuwawo chikafu chiya sadza todya kupuwa tiri kupuwa asi kuti hei zvinhu zvinonga zvakawandirwa munonga zviziva vayi kungotipa diki padiki 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 vangapuwa zvavangopuwa izvozvo aungaramba kutipinda because unonga uziva kuti kwaunogara hakuna chii hakuna chinhu
iyo nzvimbo yamunogara iyi inzvimbo yakamira sei
nzvimbo yatinogara yakada kuita sekuti like zvinza hombe zviya vanhu vari kuhombe kutovaka kanhunhu zvakaita zvimabharakabharaka motoungana kutozikana kuti avo panogara maforena goku varungu avo maforena but varungu avanenge toziva kuti vanhu vaapa vanhu vatema zvisimbavha ibasa ravanoda kuti vashande
saka vazhinji vanoshanda mabasa api munoshanda mabasa akaita sei imomo
kunokatina kuti basa raanirani because kondo basa riri kunoko raunoda raunoziva ngoririko unokita basa raunoda nakumikisa dhaka nakuposa masina zvinoitira kuti unopuwa mareti
avo vanga vari chizvarwa cheZimbabwe vamugano mugano vari parunhare kupretoria east muSouth Africa najonga kandemiri westudio 7 muchirongwa chedu chelife talk diaspora forum tiri kutaura nezvizvarwa zveZimbabwe nezvematanho ari kuda kutorwa nehurumende yeSouth Africa kuti vane mapepa eZimbabwe exemption permits vadzoserwe kumusha aiwa vateereri sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare sadak yoita musangano wetroika kuzeya nyaya yeZimbabwe nehondo iri muDRC mutungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vadoma amai Virginia Mabhiza segweta guru rehurumende. Tava tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC tichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Taboka Ncube munhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.